Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndopinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata, chae betmaruwa iti. Chaka pesa kukunda apo. Chaka rova Chiefs United 2-0. Ndokelera nemangange ne triangle Herentals, Manika Diamonds, Islanders. Ne kukundwa kwa yaitwa nasi na engezi. Kukunda kwa nasi kwa kuizangezi Platinum Stars. Pamsoro pe tafura nema points makumi maviri points imwe chete pamsoro pe Highlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tetsuwa Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti tichiramba tichishinga tingezi Platinum Stars patika kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurohwa kweDynamos nemangange eHighlanders zvasangana nemangange e1-1 aita Cape United neSimba Bora izvo zvasiya pasina chikwata chinembiri chakunda. Cape United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints 11, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints 15. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofarira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu wa mazungu matapitiro ranga huyu nenene wazi anayefc Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndivati kutiisira zvatanowina lake pane mupulaza ane vafanhu vachidiki vari kumhanya zvinoizvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati pesesham netriangles. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitugutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu. Vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uri kwamangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zipa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.